Zvakakosha zvikuru chaizvo kuti vanhu vakawanda vaongororwe kuti vane chirwere cheCovid here, kunyanya takatarisana nemutongo wakapuhwa welockdown, nekuti zvirwere zvakaita secoronavirus zvirwere zvinotapuriranwa kubva kumunhu mumwe chete zvichienda kune mumwe munhu. Saka panguva yatinayo yekuti vanhu vanenge vakanzi ngavagare mudzimba, ngavasaende kumabasa, zvinenge zvakakosha kuti tiongorore vanhu vese kuti vane chirwere here. Anenge abatwa aine chirwere chekorona tinofanira kuzoona zvakare kuti munhu iyeye akambenge afamba achienda kupi, ndevapi vanhu vaanogara navo, akamboenda here kuchitoro, kuchipatara here. Vanhu vese ivavo muchirungu vatingati macontacts vanofanira kuti vagoongororwa zvakare.
Sei kuita izvozvo kwakakosha?
Ndiko kuti chete tikwanise kurwisana nedenda iri, nekuti nguva iyoyo yatinayo inotipa mukana wekuwana vanhu vese vane chirwere, tovatsaura mune vazhinji kuitira kuti chirwere chisarambe chichifamba, nekuti chirwere chinotapuriranwa. Chinoita kuti chirwere chirambe chichitekeshera inyaya yekuti vanhu vanenge vachisangana vachitapurira kune vamwe. Saka tikange tabata vana acho tinenge tauda kuti vasatapurire vamwe, saka ndosaka vachizoitwa paya inonzi isolation, kana kuti vanoitwa kutsaurwa mune vamwe. Saka pari zvino zvinenge zvakanyanya kukoshesesa kuti hurumende iite zvese zvavanokwanisa kuti vakwanise kuongorora vanhu vakati wandei kuti tirwisane nedenda iri nenguva shoma inotevera.
Asi chii chiri kupa kuti dzi hurumende dzakawanda dzikundikane kuita izvozvo zvekuona kuti vanhu vakawanda vavhenekwa?
Dambudziko guru riripo pari zvino nenyaya yekutesta vanhu for coronavirus kunyika zhinji inyaya yekuti kutanga chirwere ichi chirwere chitsva, saka zvinotestisa zvakatofanira kuti zvigadzirwe patsva. Uyezve chepiri, test iri kuitwa kutesta coronavirus itest inodhura maningi zvekuti nekuda kwemutengo wacho haizokwanisi kutesta munhu wese. Saka ndosaka tiri muchiona hurumende zhinji dziri kuisa simba radzo kutesta vanhu vanenge vachifungidzirwa kunzi vari panjodzi chekunge vakabata chirwere ichi.
Muungapa here muenzaniso wevanhu vanganzi vari panjodzi yakanyanyisa kubva kuchirwere checoronavirus ichi?
Vanenge vari vashandi muzvipatara, vana chiremba, vana mukoti, vatikwegurei, nevanenge vachinzi vakasangana nevanhu vabatwa vaine chirwere. Ndiro donzvo riripo iroro, nekuda kwekuti testi iyi inodhura maningi, haikwanisi kuzoti tibva tatesta munhu wese zvake munyika.